Amai Mavis Kambambaira ndemumwe wavagari vekumusha webudiriro vanga vakamirira kutora chitupa pabudiriro Community Hall. Kunyange hazvo vange vari mumutsetse murefu, vati hurumende yagona zvakanyanya kuti vawaniswe mukana wekuwana magwaro padyo navo.
Inozvifarira zvakanyanyisa kuti hurumende yatiitira zvakanaka kuti tipiwe zvitupa nemabeti certificate yewana. Ndikuzvifarira zvakanyanya. Yaita zvakanaka sitereki tinozvikudza. Zvazviri kutonetsa nokuti nyaya yekuti mari yekuti yokufambisa. Kuti vafambi kuenda kunotora kwachona anenge asina. Saka kuuya kwavateta vateta zvakanaka.
Izvi zvatsigirwawo navaRoads Kutuza, asi vakati kurudziro yavo ndeyekuti hurumende ikwanise kupa magwaro aya pedyo nekunogara vanhu nguva dzese, kwete zvekungomirira kana sarudzo dzosvika.
Iprogramu yakanaka. Process is overdue or was overdue. Ndozvinotongofanirwa kugara zviri standard, kwete kuti vanhu vanomhanya kunoungana kutaunu. Zvinofanirwa kuramba zvakadai. Not because tine maharmonized elections next year, but ndino zvinongofanirwa kugara zviripo, whether kune maelections whether hakuna maelections. Vanhu vanofanira kunge vane easy access to madocuments ari prerequisite like chitupa. Hachifanirwa kunetsa kutora chitupa. Kuende pamarket square paya unoona line riri kusvika kubata kuyaka.
Muzvare Rumbidzai Bhunu, avo vakwanisa kutora chitupa nhasi vaudza Studio 7 kuti vanga vaine mufaro mukuru vachiti kupiwa zvitupa kumisha inogara veruzhinji kunorerutsawo mutoro wekutsvaka magwaro aya.
Urongwa hwavari kuita huri kufadza chose kuti vari kuzotora muno, asi tine problem one yekuti panapa pakazarisa vari kunyoresa vacho vashoma.
Amai Nora Cheza vatiwo kunyange hazvo vanga vari kufarira chirongwa chaparurwa nehurumende ichi vange vamirira kwenguva yakareba. Amai Cheza vatiwo vanga vamirira mumutsetse kubva mangwanani nenguva dza 9 AM, asi pavataura neStudio 7 kuma 1 Maskati vange vasati vasvika mukati kuti vabatsirwe.
Tatazvifarira chirongwa chitachifarira zvakanaka kuti chachichigonesa kuti vanhu titore, nekuti vazhinji vamwe havana, vamwe vakafirwa, havana vekutoreswa navo. Saka chirongwa chachakatinakira zvizhinji kuti tizviite. Asi manje chiri kutinetsa ndechekuti chinguri chatagara pano azvinhu zvedu hazvisi kufamba, kiyo yedu yacho haisi kufamba. Ende inini chitupa changu chakarasika, asi ndakambotora zvangu. Saka ipapa vanhu ndozvandakagara pano pano.
Izvi zvatsigirwawo naTalent Masango, uyo akurudzira kuti hurumende ikurudzire vashandi vayo kuti vashande nechimbi chimbi.
Tachifarira zvisingaiti tatatiwo, sezvo tisinawo zvitupa, tikwanisewo kutorawo zvitupa, vana vedu vakwanisewo kuenda kuchikoro. Asi maitiro azvo zvakutonetsa kuti tirambe tichidzoka neturungouya kuzogara. Ngavapindire vaone zvekuita, vanhu vashande, nekuti havasi kushanda ndochokwadi chachona.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network, amai Ellen Dingani, vati chirongwa chemagwaro ichi chakakosha zvikuru. Vakati zvichabetsera kuti avanoda kuvhota vazokwanisa kuvhota sezvo vachinge vave nezvitupa.
Paita kuti vanhu veruzhinji veZimbabwe vanga vasina magwaro anodiwa pakurejista kuvhota vakwanise kuwawana uye nekunorejista kuvhota. Saka tinongokurudzirawo veCivil Registry kuti vataurirane neveZimbabwe Electoral Commission kuti pavanenge vachifamba vachiita chirongwa chavo chemaIDs nemamwe magwaro, vanofanira kuti vanhu vabva vakwanisa kurejistawo vachivhota.
Mumashoko avo kuvatori venhau, munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaAaron Nepera vati chinangwa chechirongwa ichi ndechekupa mukana kuvanhu kuti vawane magwaro uye kuti vazokwanisawo kunyoresa sevavhoti. VaNepera vati vari kushanda nekambani yeGasu Pasulis inovawo iri kupa mapasipoti.
The purpose of the mobile registration is to give our people, those who don't have death certificates, another document that they may so desire to have. This is particularly to allow them to register as voters. There has been quite a huge backlog in terms of issuance of IDs and death certificates, which was occasioned by the COVID-19 pandemic, but also by the unavailability of necessary consumables.
Inangwa chirongwa ichi ndechekuti tipe vanhu vedu vasina mapepa ekuzvarwa zvitupa nemapepa anoratidza kuti munhu akafa. Tirikuda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota panga pave nevanhu vakawanda vanga vasina zvitupa nemabirth certificate zvakawedzerwa nechirwere cheCOVID-19 huyewo pamwe nekuti tanga tisina zvekushandisa zvakakwana.
Tsvakiridzo yakaitwa necommission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission muna 2020 yakabudisa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri munyika havana magwaro anoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Chirongwa chehurumende chekutenderera nenyika ichipa vanhu magwaro ichi chiri kutarisirwa kusvika muna Gunyana wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.